United chicken in FC Platinum. Jabata na one zimwezi kwa saa kurira kutenga vatambi vatapa msika. Jakatarisana nezuware kufarwa kwa msika we vatambi uyu. FC Platinum yapinda mbame Dynamos. Dr. Jarison Selemani pamsoro pamiche ngwenya uyo yatora kwa vati zani vayo ve triangle. Ati msigiriwe mtambwe nabu va Maxwell Matonzi. Vano tizukwata izi, jino parra kusiana nekatika kekuti, gorele gore, va tambi wa mwetetevo, ndio varukuba kuchukwata ichi, vachenda kunesimwe chukwata. Vano ti, ezi zaura ya nabu, neukzinga wa sigiri kuzinandare, nekuti, apachina zicha, zavari kuona.
Iko nazi kuona zinyua, doni ya ili pungu nanya ili. Kote utitani, wote hadla ili regu agu, wakati, munga, takaona kubapu wa mingi.
Maonero aya, au ya opangwa iyo Roderick Mtuma, oyo, akatambira Dynamos, muna 2014, akazoenda ku Capes United, Highlanders, ne Lupopo ku DRC, adzoka zekare ku Dimbare. Zasanga nao, ne matoko ekuti, Simba, Bora, ne Manika Diamonds, zirukurwira kutenga Divon Chafawe Capes United, oyo, akatambira zekare, Dynamos, FC Platinum, Ngezi Platinum Stars uweze adzoka ku Capes United kechipiri. Ati Highlanders yati ananezira ini mutauriri wechikwata ichi mzari nozi maposa vatitivo vatenga mtambi wechidiki Calvin Chigonero kuba ku Talent Vision. Pamsoro pezo vano timwaka uno Highlanders ere kutumzira vatambi kuba mchikwata chayo chevadiki vachiwezira ivo kuti mtambi jile nyati ato kwidziridzwa kare. Asi zvimwe zvikwata zviri mumagariro azvo emazuva ese zvichibuda izvo kuti Dynamos yatorera Black Rhinos Capes mudera masondo mashoma shoma vachangobva kutora Eli Ilunga kuchikwata chimwe chetecho. Vavatidzani vavo veCapes United vawedzera Admiral Matope na Innocent Zambezi pana God knows Murwira uyo vakatambidzwa neDimbare pasina muripo. Chicken Inn iyo yave nemurayiridzi mutsva Prince Matore iri muhurukuro yekutenga Emmanuel Mandiranga kubva kuCapes United. Vachitarisa zviri kuitika pamusika wevatambi izvi mutsigiri weHerentals vaDixon Chibanda vanoti mwaka uno uchange wakabata moto.
Bora regore rino richanakiza zvikuru nekuti matimu mazhinji akatenga maplayers akawanda.
Asi nemhaka yekuoma kwezveupfumi munyika aimboridza pembe muPremier Soccer League vaSam Amanda wana vanoti mutero wepagedhe unoparira kudzikiswa kusvika padhora rimwe chete rekuAmerica.
Munyika muno iye zvino vanhu vazhinji havasiri formally employed, vanhu vaminformal. Saka vanhu vari kunetsekana kuti anonetsekana kuwana mari, ozonetsekana zvakare kuti achiburisa mari yakasimba achienda kunobhadhara kuchikora. Asi ini ndinofungidzira kuti zvaive nani vakarijusa mari dzavanobhadharisa masoja. For an example, instead of paying $3, vobhadharisa vanhu dhola. Munhu anokurumidza kunakirwa kuti haano dhola zvega ndiende kuende unobhadhara.
Mwaka wapera mukombe wePremier Chief wakatorwa neFC Platinum iyo vamwe vanofunga kuti ichatora mukombe uyu kechitatu takateverana gore rino. Musika wekutenga nekutengeswa kwevatambi uri kubvarwa musi wa31 ndira uye mwaka wenhabvu uri kutarisirwa kutanga muna kukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.